Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu, Gumiguri 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akutori namanesa atotaura kuti motozodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekuti kamurwere anofa ari mumba. Uchibudirwa neurwa pasaidhi apa unodzwa unofira kuita sei.
Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Vanhu vakagariswa pangandu holding camp kumanikaland vopesana padanho rekuti vachanogariswa kupi patsva kuchimanimani west.
Nechikumesiya yokuti pauri ipapo wakapakiwa here navanhu kana kuvakachipaa nyaya iripoti yokuti vamaampuri dai manga matiudza kuti no vana vasikana nemi vana vachamisa zvamuri kupera kuchitaura ii purezidendi varipo vakahwinhana mavhosi akati kana nezeki and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti munanga kwakawinhana mavhosi mangai.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala vanoti havacherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika nekuti hapana anoziva kuti vakakunda nemavhoti mangani. Tichanzwa zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 muchirongwa chanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvasiya upenyu hwevarwere vakawanda huri parumananzombe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakanga vazivisa hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa nechimbi chimbi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa kutanga nhasi. Kunyange hazvo vamiriri vana chiremba vakuru vaita musangano nebazi rezveutano nhasi hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru ava kunouyawo panguva yevana chiremba vadiki vasiri kuendawo kumabasa. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana dzichitiwo hadzina zvikwanisiro zvekuti dziende kumabasa. Kuramwa basa kwana chiremba ukwasiyawo varwere vasina mari vachitambura sezvo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvakazvimiririra izvo zvinodhura. Momo varwere vava kutyira upenyu hwavo amai Mesi Mutanda avo vane chirwere chegomarara vanga vauya pachipatara cheparerenyatwa kuzoitwa chemotherapy vanoti vakamiswa kurapwa nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba.
Handisi kurapwa because kemo yangu ndototeswa ndiri kuwadzi. Saka kuwadhi kwacho kwakatovharwa kuA6. Ndakatobudiswa Friday, last Friday iyo ndiri pakemo. Saka ndina kutopedza masaiko angu ndakangoitwa 3 ende wozoflashwa futi urimo uchimonitwa nachiremba vachiona zvinoitwa zvakawanda. Saka dai hurumende yaonawo yatibatsira kuti tigone kurapwa tiriritire vana vedu sezvindichirwara nekenza murume akatondiramba handina munhu anondisponza. Asi chipatara chachi chingotondirapa zvakadaro.
Kusavapo kwana chiremba uku kuri kukonzerawo kuti varwere vari muzvipatara zvehurumende vabudiswe utano hwavo huchiri panjodzi. Amai Beauty Mubai vanoti baba vavo vakangobudiswa muparirenyatwa vachiri kurwara. Amai Mubai avo vanga vari kuparirenyatwa vati kunyange ongororo dzakaitwa baba vavo dzakabuda havana kukwanisa kuwana chiremba wokuti avatsanangurire zvakabuda izvi zvokuti havachaziva zvekuita.
Akutori namanesa atotaura kuti motozodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekuti kamurwere anofa ari mumba. Uchibudirwa neurwa pasaidhi apa unodzwa unofira kuita sei.
Izvo zvinhasi tauya kuzobvunza marizautsi ake atakasiya pano. Marizautsi akabuda aruda chiremba apa murwere akavata mumba. Tiri kukumbirawo kuti hurumende dai yabatsirwa madokta adzoka panzvimbo.
Vana chiremba vanoti vanoda kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda zvakanaka mazuva ose. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vana chiremba vari muzvipatara zvehurumende vanodarika chiuru nemazana mashanu. Vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaratidzira pachipatara chepari renyatwa nechitatu vachitsutsumwa nekusawana minduro kubva kuHealth Services Board pazvichemo zvavakaendesa. Ukuwo sangano reHealth Services Board rinoti riri kuongorora kuti dambudziko revashandi vezveutano ringagadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vepangangu holding camp kuchimanimani mudunhu reManicaland, avo vakawirwa nedambudziko remafashanu ecyclone Idai, havasi kuwirirana padanho rokuti vanogariswa panzvimbo itsva. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari, amai Emadhuve, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo iwakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa, zvandataura zvese zvezvikoro izvo, ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugare wepangangu holding camp, amai Priska Mutema, vanobvumirana nemashoko amai Dhuve. Amai Mutema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isisina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivovo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka, kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti, tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya, mafashamo echinga auya. Saka tinoshuvira kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Asi mumwe mugari vaPearson Murepa vanoti vanoshuvira kuramba vari mungangu sezvo murimo mavakaberekerwa kusvikira pakukwegura kwavo. VaMurepa vanoti vanoda kuti vatsvagirwe pekugara munharaunda yeChimanimani kwete kubviswa munzvimbo iyi. Kunyange hazvo VaMurepa vachida kurambira kuChimanimani, amai Juliet Sungano vanoti havachadi nezvapo.
Hatimwe kunga tiri mukembi mune upenyu husina kumira zvakanaka, tiine vana vedu vanasikana kana vanakomana, ngekuti vana vanokwanisa kubatwa zvibharo ngekunga kugara kwedu kusina tsarukano. Vana vanokwanisa kusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvemazuva ano, plus mukembi tinokwanisahe kuona zvirwere zvinotiataka isusu vanhu zvemanyoka chichi, ngekunge takaungana kugara kusina kumira zvakanaka, ngokuti hazvizotikwaniri mvura nezvimbudzi nei nei, hazvizotikwaniri, mhuri dzedu hadzichengeteki zvakanaka.
Amai Winnet Mangezi vanoti vanhu vanofanirwa kutamiswa chete kana pawanikwa nzvimbo ine mvura sezvinodiwa zvose pakugara kwakanaka kwevanhu, sezvo nguva zhinji vanhu vachizoona vave panzvimbo isingavagutse mushure mekutamiswa.
Temporary structure izvi tinodai zvaibvira hurumende yedu, kudai kuri kuti zvimari iri kubatika, ngakuwe kutanga nemvura, matoilets, then munhu ozowane pekugara. Ngekuti tinozwa kana kutaura kuti kupresenta kuri nani pane kuzodini, pane kuzoti dambudziko rapo kuzozvi avoida kunonetsa. Saka kudai kuri kuti kunotanga kwanase kutsvagiwe nzvimbo ine mvura, nzvimbo inoite kuti zvimbuzi zviakiwe, then munhu ozoiwaniwe pekuti arare imba zvayo.
Mudzviti wedunhu reManicaland vaiti Kasenza vakaudza vatori venhau kuti vanhu vari pangangu holding camp vachanogariswa patsva kuchakohwa kuChimanimani West, uko vagari vanoti kunonetsa kuwana mvura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Studio 7 yakaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe paClown Plaza Hotel neZuro Maneru. Chirongwa ichi chaitsigirwa neMedia Center. Godwin Mangudya anotiudza zvakaitika muhurukuro iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wasachigaro MDC notungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa vaJob Scala, vakati Zimbabwe yakatarisana nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, upfumi nenyaya dzesarudzo, uye zvinoda kuti vanhu, masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vasikala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Stephen Maimbire vakati havaonese kuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda, nekuti ndivo vave kutonga.
Musi wa7 September wapfuura uno, vamunangagwa vakatara zuva iroro kuti kuitwe maby elections. Munhu uya ari illegitimate. Takaona marallies aakuitwa kuita maelections iwayo adaidzwa nemunhu ari illegitimate. Tibatsirei ipapo. Tibatsirei ipapo, asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate there but dimwa, then we go forward in a dialogue.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo wokunzi chinonzi legitimacy chii. Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakazvipapa. Nyaya iripoti yokuti vamaambire, dai manga matiudza kuti no, vana vasikala nemi vana vachamisa zvamuri kuera kuzvitaura izvi. President varipo vakahwinhana mavhotsi akati kana nezeki, and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti munangagwa akawinhana mavhotsi mangani. All the elections from 1980 even amugabe airiga nyange naye akarana egaya, we have got figures. Can you tell us the figure yakahwinda nayo vamunangagwa here?
Mutungamiriri weLead Amai Linda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwamunangagwa, votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwo atichienda kumberi kungava kukanzuru kana kuparliamendi vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzatisa mararamiro evanhu, nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvogona kuzvimiririra, vachirwira kodzero dzavo, vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano uyu kana musangano uyu. Ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopati kufanwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji, asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vakurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Asi vamwe vakaita samuzvari Tatenda Majoni vakati zvinonetsa kuti vanhuwo zvavo vagadzirise zvinhu pachavo, nekuti vakaedza kuita izvi vanoitwa kafira mberi.
The history that we now have is every time the people rise there is a forceful hand that is then dealt to the people. Tinoona vanhu vachirowa, tinoona vanhu vachiintimidatwa. I don't know whose fault it is, I'm not pointing fingers, but as a citizen tinototya kuti takanzi ngatisimukei titaure maproblems edu, tinobatatya kuti ticharowa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomva vakaudza musangano uyu kuti nyaya yekuti vanhu vave kuita zvemapato avo ndiyo iri kukanganisa kuti mapato ashande pamwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau yemasanctions haisisiri nhau yemuZimbabwe chete, asi inhau yakukomberedza Africa yese, nekuti tinoona SADC iri kuita urongwa hwekuita kuti pave nematch against sanctions. Naizvozvo zvinoratidza kuti nhau yemasanctions yanhau that is being shared across the African continent.
Asi vasikala vakati zvirango izvi hazvina kutemerwa munhu wese, uye nyika dzacho dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neEuropean Union ndidzo dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzedzidzo, utano, chikafu nekuwanisa vanhu mvura nezvimwe. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
tombotarisa zviri mumapepa nhau. Muchikamu chino tinotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau pamwe nemadande mutande akasiyana siyana. Totanga nedande mutande rezimlife.com iro rinoti mutori wenhau ane mukurumbira Patience Nyangove akashaya nemusi wechipiri kuNamibia uko anga ari mupepeti wenhau. Nyangove uyu akamboshanda kuDaily Mirror neThe Standard muZimbabwe akashaya mushure memasvondo matatu apinda muchipatara chemuvhinduku achinetseka nechirwere cheitsvo. Bepa nhau reNewsday rinoti Zimbabwe National Water Authority yakwidza mari dzinobhadharwa mukushandisa mvura nezvikamu mazana mana kubva muzana ichiti yatora danho iri nekuda kwekudhura kunoita mishonga inochenesa mvura. Bepa nhau reHerald rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakanyorerana zvibvumirano zvemushandira pamwe nemapoka akasiyana-siyana senzira yekushandira pamwe muhondo yekurwisana neuori. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadiko vatereri veStudio 7, ini ndinonzi Nendula, ndiri muHarare. Ndinorwadziwa zvikuru sei nenyaya iri kuitika muZimbabwe, nyaya yekuti madhokuta ari kurangwa mabasa nekuda kwekusaipiwa mari dzavo zvakanaka, uye nekuti mishonga yacho hamuna zvakare muzvipatara. Apa iyo hurumende yedu vichitaura kuti vakanga vichida kuvaka miziyamu, kuvakira munhu wakafa guva rinodhura, apa vanhu vapenyu vechifa, munoti kuita here ikoko chero munyari imimi vana mukoma jonga? Zvimwe zvinhu vanhu vanonasa kuti isu hatisi kufunga vanhu vemuZimbabwe vesanupiefu zvinhu zvavo zvavakuita hazvichanaki. Tenda.
Makadii paStudio 7? Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Zita rangu ndinonzi Gogo. Chemo changu nechekutiwo dai hurumende yaonawo madhokutayo ari kustrika kudaro kuti vakasire kuvapa mari dzavo vagonezve kugadzirisa nyaya yezvipatara izvi, nokuti kana naivo vacharapiwawo navo madhokuta iwavo varegedze zvekuinda kunze kwenyika vachindorapiwa kunze kwenyika, zvinhu zvinotonyadzisa zvikuru. Saka tinokumbira hurumende iyoyi yava Munangagwa lasi yavo vari kuti vamugabe vanga vakasunga mutemo vari kunyepa ivo varipo vachanga vachisunungura kana kuri kuti chokwadi. Hatidi zvisina basa munyika, hatidi zvisina basa. Kunoku vachitori kunze kunoku haya kusi kuda, itori nyaya yehurumende yavo iyoyo yavamunangagwa iyoyo yakatoita kuti tiuye kuno kuSouth Africa naivo vamugabe vacho. Saka vakangofanana vanhu vaidyidzana vanhu ivavo.
Dzimwe nguva unombozvibvunza uri wega kuda kunzwisisa kuti vanhu vezanupf kana vachitaura vakafanana navo vanei vachirumanzwa vanotaura nepfungwa dzakasikwa nadzo munhu naMwari here? Unoona munhu unomanyira kuti kwai Zimbabwe inei neAmerica, ipo wabva zvemukutama mukutaura achichema kuti kwai America ndiyo yakati pamasankisheni. Kosaka kana Zimbabwe isinei neAmerica, America ikapa masankisheni kuZimbabwe, munogochemei? Kumwe kutaura kwevanhu vezanupf ndinotadza kukunzwisisa kuti vanozama kudini chaizvo chaizvo. Zvinhu zvingori pachena kuti kana zvinhu vakundikana vanokundikana. Vamwonzora vataura zvakanaka apo kuti kwaita mabhinya anotora vanhu achivatocha, zvinokonzerwa nemasankisheni here izvozvo?
Makadii veStudio 7 nevateereri, ndine nyaya imwe chete iri kundirwadza iri kuitika kwedu kumakorekore kwokudharweni. Izvi zvinoitika uko kunonzi kukapiripiri kuzasi uko kudhuze nekumukumbura. Mukomana anonzi Edzai uyu ndiye wokubaya vanhu gore riye ra2008. Tinotoziva munhu waakabaya anonzi Nharo, kupfira futi munhu kutopfa. Zvinonyaya iri papa ndeyekuti chibahwe chokuhorewa chidouya, ndokuti aiva zvidonaka ndizvokuti tichichengetereka muchikoromo. Iye zvino ndiyeka opinimidza pamberi wakushitora chibahwe chiye achitengesa achienda usiku achitengesa izvozvo zvokutaura kunoku nzara iripo kudandeko idotsviriridza inotsvuka moto saka ipo pachiri kudzimba ndichocho chokuti iyeye dzaiyo adobatiwa usiku nongoro yochibahwe achibira vanhu chimwe achienda nacho kuyambuka kumozambique uko kunotengesa vanhu vachipano nzara zano chindipondoti inde ndiye munhu watinoda vakareyo vanhu vanotsva inde vangaite seiko kumaraini ikokoko kukapiripiriko kukatarira uko vanotsva kubayiwa saka vanandoti aiwa regaite zvaanoita munhu uyu ndagore riya dobaya vanhu zano pfyo iri kupfuwaedzai kumupa masimba maninge ekuita izvozvi
apo patudzo 7 apo ya ndokuchingamidzai mese vateereri nevanotepfenyu wacho tisando kuna sisi tutoende mawere aiwa nyuzi munoverenga zvenyu ndiroda kutora nyaya yemadokta kuti vari kuramwa mabasa nhasi vavari kuita izvovi zviraiti but nyaya yangu inozochema nayo ngeyekuti vanoti vapedza kuramwa mabasa havasina chavapuhwa kana kuti chavatine musoro unoona ubva wadzoka hiri mabasa apa vanhu vakafa kumashure uku but vasati vanyatsa kupedza bhato yacho vasati vapedza kuhondo yacho vanodzoka hei kumabasa vandonyengerwa ndimarutina basa saka vanhu vangu vanoonekwa kutorasikana neupenyu hwavo mugare gare munoramba kuti mauda futi imwe yakadii yakawanda saka zvingoriraiti right, nekuti mugarai manyatsakutaura kuti isusu tida mahusa kana pasina mahusa hatizodzoka kubasa vanhu toda 7000 inoenderana nemari ivei mahusa kana pasina kudaro hatizodzoka kubasa kuitira kuti vanhu vasafeba vanhu vasatambudzike kuti mukati gare gare madzoka gare gare imimi macivil servant kuti imi munotokanya basa ivo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vachitaura vari munzvimbo dzakasiyana-siyana maonero avo mashako avo haandei nechekuita nepamire studio 7 tinokukokai vateereri kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munzvimbo dzamugere kanawo muupenyu hwenyu. Nhumwa mbiri dzemutungamiri weamerica kuukraine dzinonzi dzakabatsira mukunyurwa kwegwaro dzichikomekedza hurumende yeukraine kuti itange kuferefeta mumwe ari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muamerica akamirira bato redemocratic party vajoe biden. Izvi zvaburitswa nebepanhau rethe new york times. Gwaro iri rinonzi rakarongwa nemumiriri weamerica kueuropean union vagordon sondland pamwe nevaimbo vemumiriri weamerica kuukraine vakate volker. Vavolker vakapindura mibvunzo pamusangano wakaitwa nemakomiti eparamende nezuro mushure mekunge vadomwa zita ravo munyaya inobata vatrump apo vakafonera mutungamiri weukraine vavolodimir zelensky muna chikunguru gore rino. Sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekurambidza vanofambisa dzimari nenharembozha kuti vange vachipa vanhu kana kutambira mari dzavo dziri dzemusvo kuburikidza neEcoCash. Mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai vanoti kunyange hazvo bhanga guru renyika rakazorerutsa nyaya iyi richibvumidza kuti vanhu vakwanise kugovana mazana edhora, mari iyi ishoma kwazvo kunhengo dzavo sezvo dzichihodha kubva kuvanhu vekumaruwa, vazhinji vacho vachida mari iri yemusvo sezvo vasina nharembozha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvakatipa kushushikana zvikuru. Mukaona mamiriro akaita kushanda kwedu semavenda, kushanda kwedu semainformal traders, tiri kushandisa kunyanya-nyanya EcoCash kuti tikwanise kundohodha zvinhu zvedu, kuti tikwanise kuita matransactions nemacustomers edu, tiri kushandisa EcoCash. And macash inwaya ndeimwe nzira yatanga tichishandisa, macash out iwayo ndeimwe nzira yatanga tichishandisa. Saka zvakatishungurudza chose kuti kuhurumende inogwesa urongwa hwakadai pasina kumbowanikwa paita hurukuro nevanhu vachaaffect vakaita sesu zvinenge zvichifamba sei. Saka isusu danho iri hatisi kuritambira, danho rakaitwa nechimbi chimbi chakatishamisawo kuti ndiani chaichai ari kubatsirika nedanho rakadai. kana kusiri kutoramba tichionesera vana veZimbabwe varamba vari pakuomeserwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika.
Asika vavadzai, nzira dzekubhadhara nadzo dzakafanana nedzekubhadhara neRTGS hadzina kuvharwa. Munogona kungoramba muchishandisa nharembozha dzenyu kubhadhara zvamune muchibhadhara.
Aiwa, topamuenzaniso munhu anotengesa madomasi unobva waita naRTGS mangani pazuva. Hazvibudi, tisatsa munhu ari kuda kundohodha zvinhu zviri kubva kumusha. Pamwepo vanondinohodhera vanobva kumusha vanenge vasina kana mabhengi akaunza. Iko keshi yanga yakarerutsa basa maitiro atanga chiita basa. Saka zvemaRTGS yes tinozvibvuma kuti zviriko, asi zvinoshanda kana chiita matransactions atingati mahombe, mabig transactions aya. Asi pazvidikidiki zvekutengeserana zvidikidiki mumastreets aiwa haigoni kutibatsira. Ndo saka tichiti ngaishande pamwe chete, kana ari maRTGS ngaishande side by side nezveecocation, nekuti ndo zvinotirerusira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Saka muri kukundikana here mukuwana mari yemusvo kumabhanga kuti muzochemera iyo nyaya yeecocation?
Hakuna mari kumabhengi. Ukaenda nhasi izvezvi uchida kundowana mari, unopedza zuva rose wakagarira pasina kana sendi raunowana. Ende hurumende inozviziva kuti hakuna mari kumabhengi, ende tata ukwanisa kuita matransactions edu kuburikidza neecocation. Kana vava kutivharira futi ecocation, vativharira futi mari isingabudi kumabhengi, vanoda kuti tishandisei kuomesera vanhu vagara vari kurarama munzira dzakaoma. Tikutirai kuriritira mhuri dzedu nekushanda tichiita mabhizinesi kuti abudirire. Hurumende yacho yatinotarisira kuti inoisa mitemo inorerutsa mabhizinesi edu, yakuunza isa mitemo inotikanganisa kushanda, hazvina kana nemusoro wese.
Tiri kuonawo kuti Reserve Bank of Zimbabwe yakazotora danho rekurerutsa nyaya iyi, yakabvumidza mari inoita zana remadhora kuti inge iri inowanikwa pacash in kana cash out. Ipapa muri kutambira sei danho iri?
Hatizvitambiri nokuti $100 haina zvainoshanda. Izvezvi ndikabva kumba kwangu makuseni ndikasiyira mwana wangu ari kuenda kuchikoro mari yetransport, ndikamupa mari yelunch. Inini ndikatora mari yokuti ndikwire kombi kubva kumba kwangu kwaifiridzi kuenda mutaun nekudzoka mutaun, nekutiwo mudzimai wangu ari kuenda kumusika awane mari yokuenda nokudzoka. Hayatopei $100, haina chainoshanda. Imari isina value yainayo izvezvi. Ngazvingodzokera pazvanga zviri kuti kana munhu aida kutora mari yanayo mubhengi make ngaangotora yakangokwana. Koye ingaita nyika here yekuti munhu unoudzwa kuti tora mari yakadai muakaunti mako? Masezins ako wakashandira iwewo, wakunzwa kuti tora mari yakadai usatora yakadai. Aiwa, zvinhu kana zviitwa ngazvigadziriswe zviri sustainable, zvinochinja zvinhu ramangwana revanhu zvichichinjawo. Kwete izvi, these are piecemeal solutions. Hatina kwatinosvika senyika. Ngatiite serious, hurumende yedu ngaite serious. Kana ichiita masolutions, ngaite masolutions asingaramba achiomesera vanhu vagara vakaomerwa. $100 pazuva haina zvainoshanda.
Saka mune matanha amuri kutora here pamusoro penyaya?
Aiwa, tamirira kuti tichiona. Tinoona vamupane vamwe vakaendawo kumatare edzimhosva, tinodawo kuona kuti zvichabuda zvakadii. Endewo kudzosa kwavaita mamwe mazvena cash in nezvimwe zvakadaro izvo tiri kuzviongorora futi. Ende seboka isusu sevanhu vaafektwa nenzira hombe, tichataurawo nemagweta edu tione kuti ndeapi matanha atingatora. Kana kuri kuti vamwe vaenda kune matare edzimhosva havana kubudirira panyaya iyi, nekuti vanhu chaivo chavo vari kunatso kuafektwa. Tingati 3/4 zvevanhu vari kushandisa ecocash pabhizinesi ndivo vanhu vari muinformal trading. So zvati affecta, ende tichatova matanho ekuprotekta mamembers edu.
Avo vanga vari mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nainzwisa yemumhanzi wababa Harare achiti the reason why uchiuya kwamuri mangwanani ano uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende. Vanhu vakagariswa pangandu holding camp kumanikaland vopesana padanho rekuti vanogariswa papi patsva kumachimanimani west. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuonika ine mufaro ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti muve nezuva rakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika.